yoshora zvikuru mamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe mugore ra2019 pasi peutungamiri hwavamunangagwa. Tinoona kuti vanhu vava kunyanyisisa kutambura zvinhu zvakaoma, vanhu havana chikafu chaicho. Iko zvino vanhu vanovavarira kusvika 8 million havana chikafu, vari kutopona nekupema nekupuwa nemadhona chikafu. Gore rino kune nzara inotyisa inovhiringa kodzero yevanhu yekuwana chikafu chakaringana. Nochekutanga chepiri, nyaya yezveutano, kodzero dzevanhu kuutano dziri kuvhiringwa zvakanyanyisisa nenyaya yekuti hakuna mishonga muzvipatara, hakuna vana chiremba, uyezve hakuna zvikwanisiro zvana chiremba muzvipatara. Vanhu vakawanda vakarasirwa neupenyu, madzimai akazvitakura. Takaona zvinotyisa zvepasi chigare zvekuti vaenda kuna nanyamukuta vekuseri kwedzimba vasakwanisa kupinda muzvipatara mugore ra2019. Zvakarezve hakuna mvura mumaguta, vanhu vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka, zvirwere zvekorera, zvirwere zvetyphoid. Idambudziko guru rekodzero dzevanhu. Totizotizve pakupedzisira, mapurisa ainyanya kushungurudza nekurova vanhu vanenge vachitaridzira vachitsutsumwa kuhurumende kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, mapurisa oti chimbomugodzi.
Asika mapurisa ari kutiwo ari kuchengetedza runyararo evamavhinga, vachiti vamwe vanhu vanenge vachiratidzira vanozoguma voparadza midziyo yevamwe vanhu vasinei nechekuita nekuratidzirawo.
Hakusi kuchengetedza runyararo kana vachingoita chimhukutira kurova munhu wese zvake nevamwe vanozvifambira vachiremadza vanhu vachishandisa pfuti dzine mbumburu dzinouraya. Zvese izvozvo kutyora mitemo nekutyora kodzero dzevanhu. Tinoziva isu takaongorora tikatozvibata kuti kune vanhu vakawanda vakarohwa, vamwe vakapfurwa vasine mhaka, vasingatozivi kuti kutevedza kwaita kuri kutya papi. Zvese izvi takaona kuti hurumende yavamunangagwa haina kutora matanho azere ekuti nharadada idzodzo dziri kumapurisa nekumauto zvisungwe.
Tichitarisawo iyo nyaya yamuchakabvuva Robert Mugaba, maida kuti paitwe sei?
Zvainge zvakakosha dai madhirava anga ari mune zvakanaka kuti paongororwe kuti zvezvipi zvakaitika panyaya dzekodzero dzevanhu panguva yese yekutonga kwavo, kusanganisira nguva yegukura hundi, vanhu vawane donhodzo, vakwanise kunyaradzwa.